Ini ndini tanono kawande, dichiti eino emisoro yenau zanasi muvuro mbuzi 13, 2017. Chikamu chepiri chekunyoresa pasipe churongwa che biometric voter registration chinopera nasi vakawanda vachiti vari kutadza kunyoresa nepamusana pezvinodiwa neZimbabwe Electoral Commission. Mukuru we Center for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vanoti zvitokisi zvomunyika hazvina kumira zvakanaka. Kunetsana kuri kuitika muzanu PF nemuhurumende kotadzisa zvinhu kufamba mberi munyika sezvo vakuru muhurumende vape kupedzera nguva dzavo mumakakatanwa ari kuitika muzanu PF. Varairidzi vokumaruwa vochema-chema nezviri kuitwa nevezvematongerwo enyika avo vanoti vari kutyora kodzero dzavo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muzanu PF nezvazviri kuvhiringa mumamiriro ezvinhu munyaya dzehupfumi, utano nezvimwe zvakadaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musa kanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.